Vashaura nevatori venhaumo Harare, mutungamiri wesangano reYouth Alliance for Democracy, vatichaona masiya mbiri, avo vataura vakamirira mubatanidzwa wemapoka evechidiki anoshanda mumatunhu ose enyika, weYouth Coalition on Electoral Reforms, vati vari kushushikana zvikuru nemhirizhonga iri kuitika pamberi pesarudzo dzemuna 2023. Vamasiya mbiri vati havasi kufara nekupwanywa kwakaitwa mahwindo emotokari yavachamisa kwacharumbira mudunhu remasvingo nenhengo dzezanu PF. Vatiwo havasi kufara nemhirizhonga yakaitika munzvimbo dzakawanda munyika apo paiitwa sarudzo muzanu PF dzemadistrict coordinating committee zvavati hazvipe nyika chimiro chakanaka.
Zvinova izvo zvinokatyamadza kuti sezvo takunanga maelections mhirizhonga iyi yakutanga kuoneka munyika yezimbabwe. Izvo zvinhu zvatisingatarisiri kuti zviitwe zvakare sezvinhu zvaive zvinhu zvaitwa kare, zvinhu zvatisingatarisiri kuti mukore uno zvicharamba zvichiitwa.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi, vati bato ravo hariite zvemhirizhonga.
Tinoziva kuti musi uno vanga vaine musangano kuinyanga wavairongana naHwende nevamwe kuti toita sei kuti panoya rapotuwa tigowana mukana wekudaidzira nyaya dzamahuman rights kuti mahuman rights edu ari kuvhayoletwa munyika mune mhirizhonga, munyika mune maabductions. Ende pari zvino tinotoziva kuti musangano weMDC Alliance wavachamisa nevamwe vavo vari kuronga siku nesikati kuti voita mafake abductions sei seatakaona paya. Tiri kuzviziva zvese izvozvo.
Zvichakadai, vamasiya mbiri vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vatsvage rutsigiro murunyararo. Vakakurudzira zvakare mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vatorere matanho vaPatrick Chinamasa, avo vavanoti vakataura mashoko anokurudzira mhirizhonga. Pavakati vachamisa ndivo vakange vadenha vanhu vekumasvingo nekuda kutaura navo ivo vasingadi.
Tinoona mashoko aya ari mashoko anosiririsa, ari mashoko asingatarisirwi kuti abve pamuromo wemutungamiri ane chinhano nechinhano chinavayani vaPatrick Chinamasa. Tinokurudzira vatungamiri vezvematongerwo enyika kuti varatidze gwara rerunyararo kuvanhu vanovateera. Tinotaura kuti vatungamiri venyika vamunangagwa vatsiure pajekerere vaChinamasa mashoko avakataura, nekuti mashoko aya tinotyira kuti ane njodzi pamberi, nekuti anokurudzira vanhu kuti kana vasina kufara nezvange zvaitwa nemumwe munhu nyaya dzevatongerwe nyika vashandise mhirizhonga senzira yekugadzirisa zvinhu zvinenge zvichinetsa. Ayo mashoko anofanirwa kunge asingawaniki, nekuti vanhu havafaniri kukurudzirwa kuti vaite mhirizhonga.
Hatina kukwanisa kutaura navaChinamasa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vamasiya mbiri vakurudzira nhumwa yeUnited Nations iri kushanya munyika amai Alena Dohan kuti vasaswere vari mumahofisi vachiudzwa chinhu chimwe chete nehurumende, vachiti amai Dohan vanofanira kutenderera nyika yose vachiona mamiriro akaita zvinhu.
Tinokurudzira nhume iyi kuti iuye ione chokwadi chiripo paground, ione chokwadi chiripo muZimbabwe, izvionere isaite kuti iudzirwe. Nekuti zvinoitika zvikazhinji ndezvekuti vanenge vachitungamira vanoti munhu auya voti regai timuudze zvakati zvakati. Isu tanga tichikumbirira kunhume iyi ndechekuti ione mamiriro azvikaita munyika chaizvo chaizvo, itaure nemapato nemapoka akasiyana siyana atinoti mastakeholders aya, isave inichataura nevanhu vamwe chete, nekuti haizowani kuona jekeso yekuti zvinhu zvakanyanyamira sei munyika. Zvinhu zvakaita sei mhirizhonga izvozvi izvi zvinoitika panguva ino iye murapoti wauya achipinda muZimbabwe hazvikurudzirwi, nekuti zvinoramba zvichiratidza kuti hatisati taakukoshesa kodzero dzevanhu, hatisati taakukoshesa kukosha kwemutemo yatiti rule of law.
Sangano reYouth Coalition on Electoral Reforms rinotiwo riri kuda kuti sarudzo dziitwe pasina mhirizhonga kuitira kuti zvichabuda musarudzo idzi zvigotambirika. Sangano iri rinotiwo mitemo inobata mafambisirwo esarudzo inofanira kuvandudzwa, izvo zvatsinirwa navachamisa avo vanoti zvinokwanisika kuitwa kana hurumende yakazvipira.
Mareforms anogona kugadziriswa nguva yose yose, munoziva isine gwaro ratakanyora rinonzi principles for a credible election price, kureva kuti a price yatinofanira kubhadhara kuti nyika inake ndo mareforms iwayo. Saka hai zvinoitika chimbi chimbi, hazvimboperi diaspora vote chimbi chimbi, kugadzirisa kuti vheki ive chaiyo chaiyo iri pachena yakamirira zvega chimbi chimbi kuti vanhu vavote zvichobuda ipapo ipapo chimbi chimbi kuti ballot paper risaikwa kumwe kuno kusingazikani chimbi chimbi kuti masoja nemapurisa edu asaone kwaakarerekera chimbi chimbi kuti pasawani munhu anoita zvekuda kuzonokanganisa nyaya yechikafu kana mbeu kuti zvitsvetwe kuwana mavhoti tichishandisa kana kukanganisa mapazi ehurumende namazupko chimbi chimbi ndomareforms atongoitwa iwa.
Sarudzo zhinji dzakaitwa munyika dzaive nemhirizhonga uye bato reMDC Alliance rinoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvichitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Nyika dzekumavirira dzakaita seAmerica nedzimwe dzakatemera Zimbabwe zvirango, izvo zvazoita kuti amai Dohan vakokwe navamunangagwa kuti vazvionere pamhino sefodya kuti zvakanganisa raramo yeveruzhinji zvakadii. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.